Kunyange hazvo donzvo resangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO riri rekuti vanhu vose vakwanise kuwana mikana yekurapwa zvisina dambudziko. Vagari ava vanoti vave kutadza kurapwa nekuda kwekuti vanenge vashayiwa mari iyo vanoti haifanirwe kuve nechekuita nekurapwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti mari iyi inoshevedzwa nemazita akasiyana zvichienderana nenzvimbo. Kune dzimwe nzvimbo inobhadharwa iri mari yevanochengetedza makiriniki, asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda inenge ichinzi ndeyekuvandudza makiriniki kana kuti development fee. Amai Chenai Chirau vekwaChirau kwaZvimba, mumwe wevamwe vasiri kufara nedhora rekuAmerica ravari kubhadhara mwedzi wega wega paChirau Clinic.
Ndopinda pagedhi but ndikapinda musi wa1 kana ndikada kuzopinda musi wa10 haubhadhari, unenge ndikaresitika kusvika musi wa30, asi ukabhadhara mari yako musi wa25 kusvika musi wa30 inenge yatopera.
Amai gara newako vanoti madzimai ari kutotadza kunotora mapiritsi ekuronga mhuri nekuda kwemari iyi.
Ananga madhorachoro kuti auye kuno wazotora ndopaanogara kumba kuita imwe mimba mwana akadai haana dhora.
Sachigaro wekanzuro yeZvimba, amai Getsu Chipunza, vanoti kanzuro haina mari yekubhadhara vanochengetedza makiriniki, nekudaro vakaronga kuti vagari vabhadhare mari idzi.
Inyaya yekuti makiriniki hakuna kana sendi ririko kuzvipatara kwacho. Saka ivo kuti vave nagadhi ezvipatara zvinofanira kuzvionera kuti gadhi wavanomubatsira sei. Nekuti kanzuro yaiti wage bill rakura tikatarisa all clinics muno muzvimba district dziri kutosvika kuma100 and something.
Mari idzi dzinonzi dziri kubhadharwawo mune mamwe matunhu makuru anosanganisira Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland neMidlands, semari yavanochengetedza nzvimbo dzinorapiwa. Asi mumwe mugari wekuchambara kumanyene vaKingston Ngwerume vanoti zvakanaka sezvo vana mukoti vepakiriniki yavo vainge voramba kushanda manheru vachiti vanenge vasina kuchengetedzwa.
Ukagara navana vanasendei sometimes kuti izvi zvitongoitika saka zvikanzwa bata muno hazviite maemergency ane saka masabhugeeeaenaamadhoradhora
Vaembo vegurukota rezveutano muhurumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti zviri kuitika izvi mucherechedzo wekuti hurumende iri kukundikana munyaya dzezveutano zvichaita kuti vanhu vafe zvakanyanya.
Toreva kuti hurumende yatokundikana zvikuru panyaya yekumanaja health care system yedu. Tichatanga kuona madzimai achifa, madzimai akazvitakura nemhaka yekuti vanga vasakwanisi kuita afford service iyoyoyo yasecurity guard. Takudzokera kuna 2008 kuya wokuti uwane service of any sort paclinic kana pachipatara waitanga watobhadhara.
Asi mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti izvi hazvifanirwe kunge zvichiitika vachiti vachaongorora nyaya yacho zvizere.
Isusu neutano nekuda kwevana hatina izvozvo zvokuti tine sekuriti inobhadharisa mari for development. Isusu kwedu zvinhu zviri pachena, vanhu vanorapwa pachena.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti madzimai vachabata pamuviri pasina kurongeka nekuda kwekutadza kuwana mapiritsi ekuronga mhuri, uye vana vakawanda vachafa nezvirwere zvinogona kudziviririka zvakaita semheta makumbo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.